chinorwadzo mwana wamai munoona kana dai chachiri chikoro chetinongoramba richiita madoko unoshaya kuti saka anza yacho iripo redi yekuti vanhu vasafe pamugwagwa tinoiwana kupi anza asi tozoramba tichinzvera tichiongorora toona kuti pamupfuri paya pabridge pacho ipapo yaita hedhoni hatina kuzonzwa tichamirira ongororo yemapurisa kuti hedhoni iyoyi yakonzereswa sei asi chokutanga vashairi vari vaviri ivavava vanhu takutongofanira kuramba takati ngwangwangwa une zvako iwewe mushamarari wedu zulu rodhi yacho ndoiyo muno muzimbabwe ndo rodhi yakatoti nakei tikatarisa mamwe marodhi ana achinzi masvingo chakati masvingo chakati saka takungokurudzira vanhu vari kutyaira iye zvino patiri mufestive season kambeni yedu irungoti save lives slow down nokuzotiwo madhiraivha unoziva kuti hatizivi kuti license dhiraivha akaiwana sei kupi satokurudzira madhiraivha ese kuti vaite defensive chero vekuchechi chero vekuvaturi vemadhiraivha emagonyeti nemakombi zvinobatsira nerimwe zuva
asi panzvimbo iyi panogara pachimboitikawo here tsaona
pamupfure paya paya onai panotori netsaona yakabva kuitika ndee paredcliff paflyover paya tadarika kwekweka ndo pakaitika kaimwe yaya yakanga ichiovha tika extrail ikauraya zvevanhu paya ndomunga ichisvondora pfuura iyi zuro uno ndo yapfurai pamupfure inenge yatozorova chi yarova chinhu chebridge pane pakanzi high accident zone tichibva pana selu paya paya tichienda asi apa vo pabridge ndoona sokuti bridge zvino rakavakwa kare kuti malend aripo anoda inonzi lane discipline lane rako rekuleft lane rako rekuleft lane discipline ndo inenge yakakosha kuti munhu asavarayirwe tikavarayirwa ndofunga ndokupera kwataita nekuraya kwaita vanhu vatatu avo oroso ndo panotonzi zvapo stretch yose kubva kuna selu tinosvika muchegutu muchaona paine panotori nemucherechedzo wakanzi high accident zone kungoyeuchidza vanhu ndakafamba nepane zuro wacho ndichinda burowayo tsaona yakazara yoitika ndatopfuura asi chimucherechedzo ichocho chiripo chinodaidzira kudaro
vamwe vari kutidei mapurisa adzorwa mumugwagwa semaonero enyu zvingabatsira here
mufunge zvenyu kana kwamuri kuna naamerica kana mukamboenda kunyika dziti takanga titori kuadhisi ababha kune inonzi united african union commission workshop on road safety kuti toita sei nenhau yetsaona kwese hakuna road safety inopera kana pasina enforcement yemapurisa vanhu paya ucharangarira ndovaichema kuti kwai marodbrok awanda saka tichadai unorangarira kushama kwaita vanhu vasinganyati kuziva kuti aiwa enforcement ikanyatsoitwa zvainofanira kuitwa chaizvo ndo chinopedza chi inopedza tsaona dzimwe dzatiri kuona saka mapurisa arimo ari kudzoka ari kutodzoka iye zvino zvifanika vabranda yavari kuti rebranded police service vari kuzamavo kuti zvinhu zvifambe asivo vakadzoka mapurisa kwese madhiraivha tisinganzwi todii nai mukomazuva